Varimi vatsva vakapiwa minda kumazowe pasi pechirongwa chekugovera ivhu patsva. Vanoti kubva pavakapiwa minda pakatanga chirongwa ichi muna 2000 vari kufara zvikuru kuti vava kukwanisa kuzvirova matundundu vachiti vave varidzi vevhu munyika yavo yechipikirwa. Studio 7 yakaita rombo rakanaka ikaswera iri papurazi rava Baldwin Mazango riri kumazowe makare pavanorima vachibage, magaka, magwiri pamwe nekuchengeta huku. Vamazango vanoti chiri kuvanetsa kazhinji imari yokushandisa mukurima vachiti ivo nevamwe vavo vakavakomberedza vari kutadza kushandisa minda yavakapiwa zvakakwana vachiti homwe dzavo dzakaboka zvokuti havakwanisi kutenga zvavanenge vachida kushandisa muminda yavo.
Mari mukoma pari zvino ndodambudziko hombe rekuti tinokwanisa kuti tiite maproposal atetinawo tiende nawo kumabhengi kuti vava vanotikwanisa kutibetsera. Pari zvino mari dzatiri kushandisa imari yekuti kana ndaendawo kumusika ndanotengesa zvandatengesa, mutemo watinawo ndewekuti 3/4 inofanira kudzokera mumunda, imwe wokota yosanga nazo. Chishuviro chedu chataitinacho chihombe ndechekuti dai kuri kunzi hatichadi kuti tarisanewe mabhengi chete kana nehurumende, but kune ivo vacho vanotenga zvinhu zvedu pane makambani vanonzi vanana Favco, vanana Fruit and Veg vari kutenga zvinhu kubva kusouth Africa, vanana Selby vanogona kuuya ivo voti contractor isusu. Minda yacho tinayo, mvura yacho tinayo, neexpertise yacho tinayo, toti hatichadi mari chete, votipa mbeu, mushonga, zvinodikanwa, then pakutengesa ininiwo yangu yelabor votipa, toramba tine arrangement yakadaro.
Nekuda kwekutadza kuri kuita varimi kuwana zvikwereti kumabhanga pamusana pekuti vanenge vasina zvibatiso kumabhanga kuti vapiwe zvikwereti izvi, vamazango vari kukurudzira kuti vekunze vanoda kuzosima mari vatarisewo nyaya dzekushanda pamwe chete nevarimi vatsva.
Vanoya kuzosima mari hongu, hatina basa nekuti ganda kana rudzi, chatiri kuda ndechekuti zvinhu zvedu zvifambe. Tiri kutarisira kuti kana paine vanenge vachida kuuya vakatarisana nekuti tive tinorima, ininiwo semurimiwo ndine mugove wangu andosara naye. Iyewo semunhu anenge aisawo mari yake zaira anenge ada kuti zochochonyawo aine yaanozowana kwaari, hatina dambudziko iroro.
Munyoro anoona nezvekurema muMDC inotungamirirwa navamogeni Tsvangirai vaValentine Ziswa vanoti varimi vatsva vanofanirwa kupiwa magwaro ekuti ndivo varidzi veminda kana kuti matitle deeds kuti vakwanise kutora zvikwereti zvinozoita kuti vawane mari dzekushandisa mukurimisa.
Isinofunga kuti dai varimi vapuwa matitle deeds, varimi vakambopuwa mari yakawanda kare vakatadza kuibhadhara, saka mabhengi ezvino akutsatsarika kuti vawane mari iyoyo yokuvapa. So isu tofunga kuti dai pawanikwa urongwa hwekuti munhu katadza kubhadhara chikwereti chake chinotorwa, ende kana munhu abhadhara chikwereti chake mari iyo inoshandiswa back kunopo vamwe vasati vaane mari. But we also think that pangadai paitwa humwe uronga hwekuti vanhu vasina chevo chevo varombo chevo chevo vanofanira kuti vapuhweo zvekuvabatsira pachine nguva, pave nekugadzirira preparedness in good time for this coming season and for every other season that comes. Vanhu vagara vaine zvinhu zvatopo, uyezve vamwe vanoshaya kuwana gadziriro yakwana nekuti mainputs emuZimbabwe anodhura zvakanyanya, sometimes haazokwanisika kubatika nevanhu vazhinji even vane mari shoma zvayo.
Zvichakadai, vamazango vanotiwo rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi mumazowe kushayikwa kwemagetsi zviri kukonzera kuti vatadze kudiridzira mbesa dzavo sezvo kunze kuri kupisa mazuva ano.
Hurumende pari zvino izvi mari, hurumende haina mari, zvinhu zvatinoziva. Hurumende chairi kuzama kutibetsera nacho sekuno kumapurazi mumataundi mukuru kuenda magetsi. Kuno kumapurazi load shedding dzedzi dzakasiyana kuti tinokwanisa kuramba tichita se tichiproduce. Plus kutiwo hurumende iri kubetserawo pakutiopa mumarket umu sezvataichitaura kuti kuhoticulture vakaisa bhani yekuti zvinhu saita influx inobva kusouth Africa vachiticreatirawo room yekuti titengese. Kubva pawakadaro mapotatoes taitengesa malarge taimatengesa ne$7, medium $6, $5, asi pakazoitwa bhani iyoyo malarge takutengesa nema$12, medium $10, small $9. Mapepawo ndizvozvo, mapepa before ban iyoyo aitengeswa ne$20 per kg, but izvozvo takwanisa kuwana $3.50 per kg tichienda mberi. Red onion sedzamaona idzodzo before the ban isu taisatodziziva, taingoziva ngoti hamene kwadzinobva. pane nyaya yekuzoona manje kuti zvinhu zviri kutobva kusouth africa kure kwese uku beta tiri meri kurimwa $2 $2 per kg saka ndokumukubetserawo kuri kuita sei kuri kuita hurumende ikoko apart from kutiwo mari iwowo haipari zvinhu havana
Vaziswa vanoti varimi vazhinji havana ruzivo rwakadzama panyaya dzekurima saka nokudaro vakurudzira hurumende kuti ione kuti yasimbaradza bazi rezvekurima kuitira kuti varimisi vazhinji vakwanise kuita basa ravo pamusana pekuti havana zvekushandisa vaziswa vati varimisi vazhinji munyika vari kuswera vakaisa maji mudenga
chiri kuitika ndechekuti icho maagriculture extension officers vanenge vasina motokari dzekufambisa kana mabasikiti chiri kufambisa havana imwe nguva zvekushandisa zvacho ukaenda kumamisha vevanodhibhisa mombe mumusi mishonga yeche yekudhibhisa mombe havana mimishonga yekuvhakisinata zvipfuwo havana transport yekuti vaende kundosangana nemafarmers havana saka vanongoswera vakagara vanototi iwewe fama uya uzotiona ende mafarmers mazhinji hakwanisi kuti aende kunovaona
zvichakadai vamazango vanoti vari kufara zvikuru kuti pane mamwe makambani akauya achivabatsira neruzivo
panyaya yegogo redu raakuvanduridzika vari kuuya vachitiudza munoziva ukaenda kunana ZFC handiti vane mishonga yavo yavagara vachingotitengesera vana mondokrotofusi vana tamaroni vana kupa nanani imwe yacho zvirwere zvatakusangana nazvo zvaane madhizizi kune mishonga imwe mutsva vana bravo vana ridomiu vanonzi vana karatizioni vana imidacrobid vari kubetsera through research internet manje yatinobetserwa nechinana bakosbera vana ignition saka zvavakubetsera kuti takukwanisa kuprojecta macrops edu takukwanisawo kuuyawo nekuisa mafolio application nekuzivawo kushandisawo mablends anonzi mablends ayaya through input yavo ivo vemaprivate iwayaya
vajeremaya gwanzura avo vanoshanda neimwe kambani iri kubatsira varimi ava neruzivo vanotiwo vari kutsvagirawo varimi ava kwekutengesera zvinhu zvavo nerubatsiro rwavari kuwana kubva kuna vagwanzura nevamwe vavo vamazango vanoti vave kutarisira kuti gohwo ravo rikabuda rakakura mwaka uri kutevera vanogona kutengesa zvirimwa zvavo kunze kwenyika zvavati zvinogona kuvapa mari yakawanda
kuti ndo chinhu chihombe chada kuti tarisane nacho bhozi tikada kuona muno muzimbabwe tichitarisa nekunyimwe nyika dziri kunze uku tine advantage yekuti tinogona kuproducer all year round ende matemperatures edu ari favorable for mahorticultural produce akaita semapeppers mapotatoes nemastrawberries nepeas tichiendesa kueurope ndo zvinhu zvatada kuti tarisane toendesa kueurope kana kuchina kana kuti kumamiddle eastern countries
zvichakadai gurukota rezvekurima vadouglas mombeshora vakazivisa kuti hurumende ichabvisa varungu vese vasara mumapurazi kuti mapurazi aya agoverwe kuvanhu vatema asi vaziswa vanoti kungopamba mapurazi asiri kushandiswa nemazvo hakuna zvakunobatsira nazvo nyika mudzimai wemutungamiriri wenyika amai grace mugabe vanoti vakapiwa minda vasiri kuishandisa zvizere vanofanirwa kuitorerwa nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hunogona kuramba hwakagwadama kana varimi vasiri kushanda zvakasimba sezvo upfumi hwenyika hwakabatwa nenyaya dzekurima ndakamirira studio 7 kumazowe ndini thomas chiri pasi